Vachitaura kuvatsigirei bato ravo nhasi mamutare. Vamoyo vati veruzhinji munyika ndivo vane masimba ekusarudza vanhu vavanoda kuti vavatungamirire. Vamoyo avo vaimbove gurukota muhurumende yaRobert Mugabe makore akawanda apfuura vati vatungamiriri vanosungirwa kusarudzwa munguva yesarudzo dzichaitwa gore rino vanofanirwa kunge vari vanhu vanokwanisa kuita zvinotarisirwa neveruzhinji uye vane kwavakabva kwavanozivikanwa nekugona kuita basa.
They come promising you. You can check put proper history. What Mambozita is there? If they haven't, ask yourself a very simple question. What has changed? What has changed? If you go and continue with every 5 years, one of the promises, and I keep believing them, then the problem is not them. The problem is you. Yeah? The problem is you. Because I have a track record which tells you what has been going on, and you keep choosing the same thing. Why? And at the end of the day, when it comes to me, yes, even I'm prepared to own up to you. At the moment, as I talk to you, I can promise you all sorts of things. But all you should do is then go back and say, for here, when I promise as a nizo, I can wait at you. Why do you vow to get him with that? I can wait at you. And it is on the basis of that track record that we should put the two together. Zari kupromisa, nezva akamboita, anokupindirana here.
Vamwe vati vatsigiri vavo vakasununguka kuenda kumisangano yemamwe mapato ezvematongerwo enyika uye kutenga makadhi mapato aya kana zvichivachengetedza kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vati bato ravo harina mari asi richakwanisa kumira nevatsigiri varo vanenge vakanganiswa, kurohwa, vakakuvara kana kusungwa nekuvatsvagira magweta. Asi vayarambira vatsigiri vavo kuti vasazviisa mumukanwa mamushore vakavhura meso.
Kana zanika uya munowo muchiti uyai kurani, go to the rani. Vakauya vachiti tengai zanukai, buy it if it protects you. I don't care. It is not any of these things. It is how you're going to vote that counts. Placement.
Vamwe vashora danho rakatorwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa yekuenderera mberi nekutengera madzishe zvikakarara zvemotokari vazhinji munyika vachiyaura nenhamo.
Zvipatara zvedu hazvina mishonga. Mvura treatment yemvura yemuHarare makaiona even Maurara akabudisa pa podcast yake. Mvura iri kubuda mutepi isina treatment, ine sewage almost. Hakuna mishonga yokugadzira kuti mvura isauraye vanhu. Asi tinotora mari dzakawanda wanda tichiita sei, tichinotengera madzishe motikari. Vana vari kuenda kuzvikoro vachifamba, vana vadiki diki, grade 0, ari kufamba between 5 and 8 kilometers kuenda kuchikoro. Nokuti hakuna mabhazi. Tiri kumbofunga seiko? Vanhu havasiri kufara nezvinhu zvakadaro. Tiri kutaura kuti hanzi tichatora mari inogona kuita what? 70 million tichinovaka a new parliament. Kuti zvaita sei? Prioritization yedu haisi kushanda.
Vamwe varamba vakamira nemashoko avo ekuti bato ravo harizi kuzopa matisheti kuvatsigiri vavo sezvo zvichipa mvunga mupopoto sezvinoitika kumamwe mapato ezvematongerwo enyika. Vati bato ravo harina mari yekuvhura mahofisi mumatunhu ose kana kutenga motokari dzekushandisa pakukambena, asi utungamiriri hwekubva pasel kusvika kumusoro huchange huchibata basa sezvinodiwa kuti vakunde musarudzo dzegore rino. Vatiwo vanovimba kuti vachakunda musarudzo idzi vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vanyorese kunovhota muuwandu hwavo. Vamwe vati vanotarisira kukunda vamunangagwa vezanupf amai Joyce Mujuruve National People's Party vakati ameno kana vamugenetsvangira veMDC vachikwanisa kukwikwidza nekuda kwehurwere. Vatsigiri vavamoyo vaudza Studio 7 kuti vafarira mashoko emutungamiriri wavo sezvo ari munhu anomira pachokwadi. Mumwe wevatsigiri ava ndimuzvare Nyaradzo Chikosi.
Dzakuna President Skosana ngezvekuti havati munhu anotenderera, munhu unotaura chokwadi pamubvunzo waanonga abvunzwa. Uyezve vanotaura zvinhu zvavanokwanisa, haakonisi kunyepa kuti mangwana chazokutengerai bhazi, mangwana ndichazokuvakirai bridge. Anotaura chokwadi. Kune example, kune vanhu vabvunza nyaya dzematisheti. Wataura chokwadi kuti inini matisheti handikwanisi kumuprovider, nekuti matisheti une mareasons aataura maringe nematisheti aataura. Saka inini ndazvandisimudzira semusikana wechidiki wemayuthi ngezvekuti takasangana nevanhu vakawanda vanouya vachikampena vanotinyepera zvakawandisa. Saka chendafara pana Asikosana ngechekuti wataura chokwadi chekuti une zvakawanda zvataura kuti inini izvi handizvikwanisi.
Mumwe mutsigiri weAPA ange ari pamusangano amai Susan Nyoni vatiwo vashingiswa nemashoko avamoyo ekuti vanhu vasajairire kugoverwa zvemahara panguva yesarudzo asi kuwanirwa mabasa.
Zvakanaka dokta. Tanzwisisa nezvavataura. Hatina zvakawanda hedu zvokunyanya kutaura ba.
Ndinofarira kuti dokta munhu anobuda pachena pamberi pevanhu achitaura kuti vanhu inini ichi ndinochigona ichi handigoni. Chasikakuriri uri kubvira kubuda pachena pane kutinyepera mori kana kutifadza neraisi retinoya nhasi uno. After 5 years tiri kutambudzika ngeraisi retinenge taya uko one day, asi president wabuda pachena kuti izvi ndinokwanisa, izvi handigoni. Ende isusu tega tabva tabudawo pachena kuti hatikwanisi kunyengererwa nechinhu che1 day chekuti tinokwanisa kana kupuwa chichipera nguva iyoyo tozosafa kumakore akawanda.
Mumwe apinda musangano uyu vabhusinika dzino vatiwo vamwoyo munhu anomira nechokwadi uye anotaura zvaanokwanisa kuita.
Taura chokwadi. Zvaasingakoni anotaura chokwadi kuti zvandizvigoni. Zvaasati akukwanisa kuita pari zvino anotaura. Ende pane emu yavo yekuita president izvo zvada kugadzirisa tazvizwa. Ndozvinhu zvitafarira kuti munhu uri free ende unotaura zviri pamwoyo wake, kwete nekuti anhu areiza point. Saka ndofanira kungosapota anhu ba, anotaura chaizvo zviri paground. Ndozvinofarira.
Vamwoyo vange vaine utungamiriri hwebato ravo hwedunhu remanikaland kunosanganisira sachigaro webato ravo kuno Reverend Walter Nyakunu, sachigaro wezvemadzimai Muzvare Dorin Nyama, mukuru wechidiki vaEmmanuel Machikwa, mubati wehomwe vaGeorge Mundembe uye chipangamazano engineer Patrick Chitaka. Ndakamirira Studio 7 vamutare, ndini Lloyd Moyo.